Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi soroye na udzedu dzanasi chitatu nyamavuvu 16 2017. Muchuchisi ane mukurumbira mu South Africa vagerineo vanoti vave kumirira Gabriel Engel mutsikana ane makore makumi maviri anonzi akarohwa naamai Grace Mugabe kuSandton Johannesburg mushure mekunge vamuona aine vakomana vavo motera kuSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa ichiri kuzeya chikumbiro chemuzinda weZimbabwe muSouth Africa chekuti amai Grace Mugabe vobatwa semunyarikani here kana kuti diplomat kuti vasaendeswe kumatare nemhosva yavari kupomerwa iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuSouth Africa kumusangano weSADC Summit. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi vokurudzira vatori venhau kuti vanyore nyaya dzakanaka nezveZimbabwe, asi venhau ava vanovaudza kuti hurumende ndiyo inofanira kubvisa mitemo inodzikisira vatori venhau. Vanhu vekumasvingo vopesana panyaya yekuti amaishivai mahofa igamba renyika here kana kuti kwete. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi, tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevana vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevana vavo. Musakanganwa kuti farira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire nekuenda paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.